Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 6 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, amai Lois Matanda Moyo vakadomwa semuchuchusi mukuru wenyika. Muzvinafundo Gift Mugano vakabviswa mubhodhi resangano rinosimudzira kutengeserana nedzimwe nyika reZimTrade. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kana mutungamiri weSouth Africa Basiro Ramaphosa vachida kubetsera vaEmerson Munangagwa neZimbabwe, vanofanirwa kutaurira vaMunangagwa chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika mbiri idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakadoma sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission uye vari mutongi wedare repamusoro reHigh Court, amai Lois Matanda Moyo semuchuchusi mukuru wenyika kubva nezuro. Mugwaro rakaburitswa nezuro munyori mudare remakurukota pamwe nehofisi yomutungamiri wenyika vaMartin Rushwaya vanoti amai Matanda Moyo munhu ane ruzivo rwakanyanya munyaya dzezvemutemo kuburikidza nekushanda kwavo mumapoka akasiyana-siyana ehurumende. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vanoti havaoni amai Matanda Moyo vaine zvikuru zvavangashandura kana pachitariswa kuti havana chikuru chavakangasikamwa nacho kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kubva zvavapindako muna 2019. Jonga Kandemiri abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Semazivira atinoita izvozvi vajoka Kandemiri, mai Matanda Moyo vachiri mutongi mukuru wedare reHigh Court. Vanofanirwa kunge vachizviresignisa kubva kuva mukuru wedare reHigh Court kuti vange varivo muchuchisi mukuru weZimbabwe. Vangakwanisi kunge vachiita mabasa iwayo ose ari maviri, saka ngavachisiya zveutongi vamboita zvokuchuchisa vanhu.
Pane zvamungaona zvavangashandura here munyaya dzekuchuchiswa kwedzimhosva?
Ndakashanda namai Matanda Moyo zvikuru vachiri kuLabour Court, vari judge vekuLabour Court. Munhu wandinoti ini pache zvangu zvangu munhu aishanda zvakanaka zvikuru vari kudare reLabour Court. Akabva ikoko vakaenda kudare reHigh Court. Anga ari mutongi, anga ane chiremerera zvikuru vari ikoko zvakare. Naizvozvo ndinofungira kuti mai Matanda Moyo ne experience yavanayo kushanda basa rekutonga dzimhosva nematare ose avapinda, munhu waningati vakakwanisa kunge vachirangarira kuva nendangariro dzemabasa ose avapinda kunge vari mutongi nekuziva kuti vanhu vose vanoenda kumatare vanofanirwa kunge vatwasvakurudzo dzavo dzekuti ndovaita matare, uye kunzi vasaendesa mhosva dzisina maturo kumatare.
Munoona here vana veZimbabwe vachitambira kudomwa kwaamai matanda mwoyo semuchuchisi mukuru wenyika?
Ndinoti ini vana veZimbabwe pari zvino vakabatikana nekubva musarudzo uyezve nekupiwa zvinzvimbo zviri kuitwa nemutungamiri wenyika. Ndinoti vanhu vari kungoona sekuti mutungamiri wenyika ari kungodoma nekusarudza vanhu vanobva zvikuru padyo naye. Ndinofumimba kuti mai matanda mwoyo havazonge vachipomerwa kunge vari umwe wemunhu anosarudzwa nekuda kwekubva pedyo uye kunge vari munhu ane mhuri yanga iri pedyo nemutungamiriri wenyika.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri. Tabatavo vanoongorora zvematongerwo enyika vari gweta muzvare Jackie Sande kuti tinzwewo maonero avo.
Kugadzwa kwaamai matanda mwoyo saprosecutor general chinhu chatangotarisawo kuti tione kuti sezvo vanga vari kuzeke hatina zvatakaona zvakanyanya zvakabuda maringe nezvataitarisira kuti panhau dzeuori kunyanyanyanya mumabato ehurumende umu kuti taitarisirawo kuti tichaona vachidzingirira chaizvo vari kuita nyaya dzeuori mukati mehurumende nemukati mekutengwa kwezvinhu nekugoverwa kwematenda hatina kuona nyaya idzi dzichinyanyoferefetwa. Saka kupinda kwavaita havo paprosecutor general kutorevaka kuti ivo vakatokundikana kwavanga vari uku kuzeke nekuti kubvira pavakaiswa kusvika musi wavazoiswa kuita prosecutor general hatina zvizhinji zvakanyanya zvatakaona zvataitarisira maringe nenhau dzecorruption.
Advocate Sunday, sezvo amai matanda mwoyo vachinja mabasa vakaunzwa munharaunda yebasa ramunoita, chii chamunotarisira kuti vaite? Chii chamunotarisira kubva kwavari mubasa ravo?
Muchigaro chavo chitsva ichi chekuva prosecutor general tinotarisawo kuti tione kuti nhau dzichazeyewawo zvakanaka zvisina fiye kana kuti fevha nenzira chaiyo inotarisa kuti wese mwana weZimbabwe anongobatwa nenzira yakaringana. Kunyanyanyanya panhau dzematongerwo enyika tetisingatarisiye kuti tione vanhu vachishungurudzwa nekuda kwemuonero yavo panhau dzematongerwo enyika. Vangoita basa ravo nemazvo. Anofanira kunge achitongwa kana kuti achichuchiswa ongochuchiswa, asingafaniri kunge achichuchiswa ongosiyiwawo asingachuchiswi, kwete kuti vanhu vanogona kungochuchiswa nekuda kwemionero yavo panhau dzematongerwo enyika. Tinotarisira professionalism kuna amai matanda mwoyo pachigaro chavo chitsva uye tinovakurokotedza nechigaro chavo chavapiwa ichi.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari gweta muzvare Jackie Sande vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gurukota mubazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava vakadzinga basa muzvinafundo Gift Mugano kubva mubhodhi resangano rinosimudzira kutengeserana nedzimwe nyika reZimTrade. Vachitaura nemutori wedu wenhau Tabuka Ncube, muzvinafundo Mugano vanoti vadzingirwa kuti vanotaura chokwadi asi havasi kuzonyarara.
Hurumende yamunangagwa haidi vanhu vanomira pachokwadi, zvingava zveeconomics zvingava muono mumwe wematongerwo enyika. Saka ndiri kuona kwemakore vakapinda panew dispensation vakanga vachitwa chidanho chekuita silence maopposing voices. Muchaziva kumashuroko ndakanga ndiri chairman weZISCO, ndakarizaina 2020 muna June. That's it for 10 months. Again, uchinzi nyarara usataura je economics. Nekuti takwisa chairman. Saka ndakarizaya na kuzim trade. Ndakandiriko. Andinakurizaya na kuti minister wako anga asinka complain. Asi mwezi mishoma ya fura hii. Wakanga wasi kufara. Ne je ndaitaura pa mepo. Ne muma social media. Ne pa media zaka siyana siyana. Marengene economy kutirekmenda kupi. Even nemo wanira angu pa politics. Ndofunga kuti ndine right nekuti muZimbabwe tichitasa bombero remtemo wenyika.
Saka zvamadzingwa kudai muchanyarara here?
Iwo kufunga kwavo vanofunga kuti ndichaita mudumbu ndochinyarara. Kushanda pa board uri board member haisiri basa rekuforera rinopuwa payslip. Kutobatsira nyika taibatsira avo vandotengesa zvinhu kunze kwenyika. Tine chenjedzo neruzivo rwatinarwo. Nufunga munoziva kuti ndiri professor weinternational trade. Saka kuzim trade ndainyatsa kufita zvakanaka nekuti taipa mazano kumanagement kuti vabatsire vechidiki, madzimai nemakambani vanoda kutengesa kunze kwenyika. Saka vandidzingasi handiti kutotaura, kutotaura kauko. Hatinyarara nekuti tine right yekutaura. Asi ndinonzwa tsitsi kunyika kuti hurumende iripo yabva yadzoka ya 1965 yaSmith regime and hakuna kwatinoenda nepfungwa dzakadai uri nehunhu.
Pamuri kuti muri kunyaradzwa apa, mashoko api amanga muchitaura?
Kuti hurumende itonge inofanira kupuwa simba nevanhu veZimbabwe, ndo vari kutungamirira. Saka kana usina kupuwa simba unotungamirane imombe yekubaka. Saka unoda kuvhiya uchitengesera mbucha rani. Vanhu vanoiramba nyama iyoyo. Saka chekutanga ndechekudzorera mombe yawakaba. Moshanda woonekwa watenga mombe yako wechivhiya unonga wane simba rekuitengesera kuvanhu nekuti haisiri yekuba. Saka ndikutaura kuti chiri kudiwa pachirungu is to restore legitimacy. We need my elections as redisputed. ZANU-PF inozvinyepera kuti takaropinda. Hakuna kuyakapinda nekuti mhomho yevanhu vanopfuura 50% yevanhu vakuru muZimbabwe vanoda nezvonjamisa. Hapana mubvunzo ipapo. Evidence yatinayo ndeyekuti kana vachamisa vakapuwa 44% yekupiwa neZANU-PF neSEC. Ko dzavanga vanadzo ndedzipi? It means it's about 50%. Saka tinongokutarisa ka vanofunga Zimbabwe is identical to ZANU-PF. ZANU-PF is too small, you know. It's maybe if they have a population yema members that could be 1 million or so members. Zimbabwe ni 15 million people. Saka hazvigoneki nguva inei kuita matrix a1965. Nguva inei our generation inozviramba.
Avo vanga vari muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare kuHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Asi mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vane maonero akasiyana.
Yes, izvi ndizvinoitika, ndo zvakaitika kuti munhu anopuwa basa, opuwa basa oshanda, achipa maservisi iwawo, upakana maservisi iwawo asvika pave kuti haachadiwe, kondirakiti iyeye inobva yamiswa, munhu anobva amiswa basa. Izvi ndozvinoitika pamabasa ese, kuti munhu akapuwe basa kana basa racho risisipo, maservisi acho asati achadiwe, basa rinombomiswa. Chasara ndechekuti seforeign affairs tinopa kutenda zvikuru kuna vamugano nekushanda kwavakaita nesu pavanga vachiri kupa maservisi avo achiri kudiwa kuministiri. Tinotenda zvikuru. Izvi zvinoitika kumakambani ese. Harisi zveministry of foreign affairs yega.
Avo vanga vari mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vachitaura parunhare kuHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti usahwira huri pakati pehurumende dzeSouth Africa neZimbabwe huri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe muZimbabwe pamwe nemuSouth Africa. Vachitaura pamusoro pemusangano muduku wakaitwa nezuro kubhodha reBite Bridge nevatungamiri veZimbabwe neSouth Africa, vanongorora zvematongero enyika vaJoe Mabenge vanoti kana vaRamaphosa vachida kubetsera Zimbabwe, vanofanira kuona kuti vamunangagwa vanoita zvinhu nenzira kwayo zvinobetsera zvizvarwa zveZimbabwe, kwete kumutsidzira usahwira hwekuti vakarwa hondo dzerusununguko. Tabata vaJoe Mabenge kuti tinzwe maonero avo.
Mamiriro azvakaita pavawande ndeyekuti sekutaura kwaita ivo vamunangagwa, kuti vakati vaonana navaRamaphosa kuNew York vakanzwa kuti vaRamaphosa vane urongwa hwavo hwekushanya kumusina, vakati ndouyawoko, ndouyawoko ndohuona, imi mozoonawo divi rangu. Nyaya inotovapo panapa ndeyekuti namamiriro akaita zvinhu munyika kubva paitwa sarudzo kuti panozibwa kuti zvinhu hazvina kunyatsa kumira zvakanaka, nyaya nekuda kwegwaro rakabudiswa neSADC Election Observer Mission, zvinovashandira vamunangagwe kuti vape mucherechedzo wokuita sekuti ivo navaRamaphosa vane ukama hwepedo pedo chose, zviya zvekutoti vane vaitoita sekuti ndibuda ndibudewo madzisa hwirai pedyo pedyo. Izvi kuitira kuti kana ramangwana rikazoita sekuti pane zvazoti netsei nekuda kwedambudziko rinogona kunge rakaunzwa nesarudzo nemanyorero akaita SADC Election Observer Mission nevamwe, vamunangagwa vane vaida kuzozemberana navaRamaphosa. Ndonyaya maonero andinoita nekuti vamunangagwa vangadai vari kushaya zvokuita munyika mavo zvakanyanya kudaro zvekuti vanongondomanya pamusinapo, vomanya paBedbridge. Vamunangagwa vanofanira kunge vakatoenda kuBedbridge kare vakandovhura border post reBedbridge rakavakwa nguva yavo, zvekuti vava kuzodzokera vachiinda kudivi remusina kuri kuitwa zveborder management agency navaRamaphosa. Kwanguva kungoitawo
vamabhenge mataura pamusoro peusawira hwevaviri ava. Mberi kwatiri kuenda uku takatarisana nei chaizvo?
Dambudziko ratova apapa nderekuti ushamwari huripo kana kuti hwaakutaridzika kuvapo pakati pavaRamaphosa navaMnangagwa. Zvikazoitika kuti ramangwana panozoda mutongi gava muyananisi kana kuti vatete padambudziko remuZimbabwe, zvichitarisirwa kuti iyo South Africa ingangoita vatete vacho ivavo sezvayakaita muna 2008-2009 kusvika paitwe Global Political Agreement kusvika 2013. South Africa muutungamiri hwavaRamaphosa inenge isisingachanyatsokunge ichionekwa sekuti ingamira isina divi rayakarerekera. Saka zvinotozviringidza izvozvo zviri kutoitika apa, zvinovhiringidza chose kana pakazoda kunzi paitwe nhaurirano dzinenge dzida kukokerwa kana naiyo South Africa, nekuti vamwe vanenge vaida kupinda munharurano vanoda kuti dzinge dzichikokerwa nemunhu asina divi raanozivikanwa akazemberana naro.
Sokuona kwenyu vamabhenge, South Africa inoda kugadzirisa zvinhu muZimbabwe here?
Rimwe dambudziko raapo zvakare nderekuti zvaakuita sekuti South Africa hainei nekuti haitodi kuti zvinhu zvinake muZimbabwe, nenhau yekuti South Africa inoita mari chose iko kubhodha kwamamuchiona vari uku. South Africa inoita mari isingambobviri nekuda kwamaZimbabwe naanongokurosa, dzimwe nguva asingamboendi kure imo mumesina imo muya, vamwe vachiinda kunana Louis Trichard uku, vamwe vachipfuurira zvavo mberi mbichana, vamwe vatozosvika Joni vachitenga zvinhu nekuzodzoka vachitengesa kuno, yatinoti kudyidzana iya kana trade pakati penyika mbiri idzi. As long as Zimbabwe zveupfumi zvisina kumira zvakanaka, South Africa pachirungu inobenefita, South Africa inobenefita from this crisis. Ndosaka muchiona dzimwe nguva zvichiita sekuti havana hanya nekuti zvinhu zvigadzirisike.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutongero enyika vaJoy Mabhenge vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti panofanirwa kuitwa zvizhinji mukurwisana nekupedza kushungurudzwa kwevanhu mudzimba kana kuti gender-based violence. MuNewsday, bato reZANU-PF rinoyambira nhengo dzaro dzakakundwa musarudzo kuti dzidzose motikari dzebato reZANU-PF mapurisa asati auya kwavari. Vamwe vatsigiri vebato iri vakakundwa musarudzo vari kuramba kudzorera motikari kubato reZANU-PF. MuNewsday makare mune nyaya inoti goridhe rakatambirwa nekambani yeFidelity rakanga rawanda nezvikamu makumi maviri nematanhatu kubva muzana kana kuti 26% zvichienzaniswa nemumwedzi waNyamavhuvhu. Sangano reDignity Africa Foundation, iro rine muzinda waro muguta reBulawayo,
riri kubatsira pachena vanhu vane pfungwa dzekuzviuraya zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kuzviuraya muguta iri. Ukuwo hurumende yazivisa kuti ine urongwa hwekuchengetedza vakweguru kuti vasarasikirwa nezvavakashandira nemari dzavo dzemulandigere. Izvi zvakaziviswa nemutevedzeri wekurikota Republic Service Labour and Social Welfare Muzvare Mercy Dina. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vane ZANU-PF mutiitire mushe zvimwe zvinhu, muite sekuti makaenda kuchikoro musatasekuti hamunoenda kuchikoro. Pezvo makutsvaga mumwe munhu anenge munzvora wekurikora maMPN enhange tiri kusi. Tisi takamavhotera kaisusu, hamusimu makavhota, tisu masitizeni takavhota. Hamubvisi chinhu chatakabvisa chataakavhotera kaisusu. Muchida kuisa chenyimi, majari akakungozvigadza sekuzvigadza kwamakaita purezidendi wenyu. Akagadzwa nani, akavhoterwa nani? Haana kana munhu akamuvhotera munyika. Ndozvamakuda kuita izvi. Makuda kubvisa vatakavhotera isu muchisa venyu vamunoda. For this time kanganwai. Ende tiri kuuya, sakunga takanyarara, tiri kuuya. Tinyatsokuuya chako chako tese masitizeni. Tiri kuuya, hatisi kuzombomira, ende tsvimbo hatisi kudzora this time. Taneta nemi ZANU-PF, hatichada nezve ZANU-PF. ZANU-PF must go. Tisiwane rusununguko munyika, vanhu vaone kufema. Makati makahwina imimi. Saka kana makahwina president ari kuswera achiadopta vanhu, achirova vanhu, achisunga vanhu. Vana Jobs kana vari kuite mujere kana makahwina. Chii chiri kuita vana Jobs kana mujere? Vari kutsvagei mujere kana muchiti makahwina. Chii chamuri kuita kana muchiti makahwina? Kana vakahwina kachitongaika nyika yacho, tongai nyika yacho tione. Haitongeki. Tonga nyika hunge mutonga masitizeni. Tinoda mutungamiri asinga asiri mutongi asi kuti anotungamira. Nekuti munhu angagomutongi atungamiri. Taneta neZANU-PF. ZANU-PF must go. Hatisi kutomboda zveZANU-PF.
Gore rino richaonera zvova. Munhu angagwa achikona kuvaka nyika achingopa vanhu kuti pandukira isisi kunzi ndini ndati ndinorikola. Ndinorikola. Masitizeni. Ichachitsva ichisi cha99 zvaanodzokera kuna 99 kupenga mufanawo. Izvino tarona munhu angagwera ari pano pabhodha pachida kunyengetedza vana mutswaredi kuti sungai vanhu kuzivi kuno kuSouth Africa. Zvino pakaipa. Ndingaitioni ndimurambi pachiobeka.
Muri sei pastudio 7. Inini ZANU-PF inondishamisa. Inowana mari yekubhadhara munhu kuti ataure kuti ndini munyori weTripC iye asingazikamwe. Mari iyoyo yavanobhadhara vanhu vanodi kugadzira mapotoo. Mari iyoyo yavanobhadhara kuti abata promise mukwananzi tomupa mari vanodi kuisa development munzvimbo. Mvura iuye, kolera isa ipere, mvura iwanike munzvimbo.
Zvemunhu unongomukira mumakumbo seshirotombo muda here? Iwe chavangu iwe kana uri chingwasungata chezanu, ingoita zvouzingwasungata hweZANU-PF. Nekuti kuda kutivhiringa, tiri pamatambudziko isu, pakushungurudzika, pakufunganya. Kuti ko zvino toindepiko, totsvasure nemberi here? Kuno kuSouth Africa tinogara takangotatanzwa namapurisa. Izvo zvinhu asi tafuma bata jongwe muromo. Kumukira kuenda kumabasa usiku siku. Nokuda kwekuti mapurisa anga achipinda matinogara kune operation. Iwe ndopaunodobukura hako kubukura kuti kwa hey, angababvisiwe. Ndoita Rico, who are you? And for what purpose yaunoitira Rico iyoyo? Uchizviitira pane zvipati ndombokuziva tinambowa nezvako isu. Ini kana ndakadota sena ndombokuziva nhambowa nezvako iniwe chavangu.
Maswera sei pastudio 7. Uyo anonzi chavangu dzakanyatsokwana dzirimo chaimo chaimo 9999. Zvinhu zvaari kutaura izvi ndomashoko akadzidziswa neZANU-PF kuti ndozvaunofanira kungochitaura pese paunongochitaura pastudio 7. Isusu tiri mandeve zvokutaurwa nani zvabva kupi zvinhu zvaari kutaura naiwe chavangu? Awo baba wakawa, naya wakumana, wana wanyari wachipenga udaro pambele penyeke yesi wachitawala zusu, na basa resi udaro. Hei, babu wa jeshu wanko, utawala nyayadza kapusa udaro izozozo, pane mahumbu kwa muru kuitawala shuwa ne ZANU-PF. Tinyare yu wa ne ZANU-PF. Huku ziwa yu shaba mgorimu nweza anu uteta uzo wako zinani basa resi. unofunga kuti vanhu vekumatebherere ndiko koko dzavo hadzina kukwana manzi vekutunga kuti vangarasiswe kufunga kwavo because of wakatozadziwa wako hututa kuzanu PF kuti upota uchitaura zvisina nebasa rese kuwanireo shavangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakulidzana kwayo neRussia neChina.
Panga mazano mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica, kana kuti US State Department Special Envoy and Coordinator of the Global Engagement Center vaJames Rubin vanoti zuva rega rega hurumende dzeChina neRussia dzinoburitsa mashoko asiri echokwadi nechinangwa chekuda kuti dzionekwe senyika dzakanaka mumeso edzimwe nyika. Vachinyora nezviri kuitwa nenyika mbiri idzi, vaRubin vakayambirawo kuti kufambisa mashoko enhema kunosiya remangwana renyika dzepasi rose riri munjodzi. Vanoti China iri kuedza nepose painogona kuti ive iyo inokunda dzimwe nyika dzose panyaya dzekufambisa mashoko asi ari enhema. Vanoti mukuita izvi, China iri kudira mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora munyaya dzekuita gudzira mukanwa kusora zvinotaurwa nevanhu uye kumanikidza dzimwe nyika kuti dziite zvainoda. Gwaro iri rinodomawo zvinhu zvishanu zviri kuitwa neChina zvinosanganisira kuita gudzira mukanwa kusora, kuita umbimbindoga pamadande mutande uye kushandisa masangano akazvimirira oga nezvibvumirano zvekudyidzana nedzimwe nyika kudzimanikidza kuti dziite zvido zvayo. Mapepanhau anonzi anombunyikidzwawo kuti asanyore zvakaipa zvinenge zvichiitwa neChina. VaRubin vanoti hurumende yeChina inotyisidzira vanhu pamadande mutande ichivambunyikidza kuti vabve varegedza kunyora zvachose zvinhu zvinenge zvichikanganiswa nehurumende iyi. Makambani ehurumende yeChina anonzi ari kupotawo achisora zvinyorwa zvevanhu zvopiwa kuhurumende iyi kuti izvishandise kuvambunyikidza. China inonziwo iri kuendesawo michina yayo yekusora kune dzimwe nyika dzepasi rino kuitira kuti vanhu vambunyikidzwe kunyanya vari munyika dzichiri kubudirira. VaRubin vanoti nyika yega yega ine kodzero yekuti itaurewo nhoroondo yayo kune dzimwe nyika pasina kumbunyikidzwa. Asi vanoti nhoroondo iyi inofanira kunge iri yechokwadi. Vanoti zviri kuitwa neChina izvi zvinokonzera kusagadzikana pasi rose. VaRubin vanoti zvinhu zvakakosha kunyika yoga yoga zvekuzvidzivirira uye kuremekedza kodzero dzevanhu zvapinzwa munjodzi nemaitiro eChina. Vanotiwo pakasatorwa matano akasimba pamanyepo eChina zvichanetsa kuti vanhu vekune dzimwe nyika vakwanisewo kushora zvinenge zvichiitwa nenyika iyi zvikuru munyaya dzekodzero dzevanhu. Vanoti chinangwa chikuru cheChina mukuita izvi kuda kukanganisa chimiro cheAmerica neshamwari dzayo uye kuda kukonzera kusagadzikana pasi rose. VaRubin vati kuchenjedza vanhu nekuva payambiro ndizvo zvakakosha pari zvino. Vati matambudziko ari kukonzerwa nezviri kuitwa neChina akasagadziriswa zvichakanganisa nyaya yeutongo hwejekerere uye kukonzera kusagadzikana kwenyika dzakawanda. Vanoti America inokoshesa zveutongo hwejekerere nekuti ndo zvinounza kugadzikana pasi rino, vachiti ndo zviri kupa kuti vashushikane nezviri kuitwa neChina. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neChina neRussia. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weVOA News.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, Amai Lois Matanda Moyo, vanodumwa kuva muchuchisi mukuru wenyika. Muzvinafundo Gift Mugano vakabviswa mubhodhi resangano rinosimudzira kutengeserana nedzimwe nyika reZimTrade. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kana mutungamiri weSouth Africa achida kubetsera vaEmerson Mnangagwa, vanofanirwa kutaurira chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika mbiri idzi. tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko makris gande nenhau dzeisindepele.